Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri nguva dzava 7. Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. VMDC nevanopikisa vanoti dunhu remasvingo raberekera ingwe vachipomera vasori mhosva yekuvashungurudza. Grain Millers Association of Zimbabwe inoti yapiwa mari yekutenga gorosi nereserve bank of Zimbabwe. Vamwe vanotsigira hurumende vanoti hapana chakaipa kuti ibhadhare mari kumakambani ekuAmerica kuti iabatsire kuti zvirango zvakatemerwa muvakuru vehurumende zvibviswe. Nasi Studio 7 iri kuenderera mberi ichiita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muupoteri takatarisa nyika yeSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vemasangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nevatsigiri vebato guru rinopikisa reMDC masvingo vanoti dunhu ravo raberekera ingwe sezvo vari kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti mauto emilitary intelligence nevasori vachivapomera mhosva yekuda kuronga kuratidzira munyika pamwe nekuda kupidigura hurumende. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vatsigiri veMDC nedzimwe nhengo dzesangano revagari veGood United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti GURA vakaudza Studio 7 kuti vakavingwa pakati peusiku nevanofungidzirwa kuti vasori nevemilitary intelligence vakapomerwa mhosva yekurudzira vanhu kuti varambe kutambira bhiri remaintenance and peace and order iro riri kuvandudzwa mumutemo weposa. Izvi zvakaitika mushure mekunge dare reparamende raita musangano richinzwa pfungwa dzevanhu munharaunda yavo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muGura vatafunga mamombe vanoti vave nevhiki mbiri vasina kumboona mhuri yavo nekuti vari kutya kudzokera kumba kwavo kubva zvavakatiza vavingwa pakati peusiku.
I've been in hiding for 2 weeks now. Se leadership yeGura takatanga kuvisitirwa mudzimba ma state security agents, military intelligence, vachiti harasira nyaya yekuti we participated pa parliamentary consultative meeting pamusoro pebill rinonzi MOPA. So as GURA leadership we rejected it vehemently and defended our democratic right to demonstrations. So mhuri dzedu dziri in danger.
Vamwe vatsigiri veMDC kwamupandaura kwaGutu vanotiona iwa nevhiki mbiri vatiza misha mushure mekushanyirwa pakati peusiku nevanofungidzirwa kuti vasori vachipomerwa mhosva yekuramba zvaiva mubhiri remopa. VaBrandon Ramusi vesangano reCommunity Tolerance Reconciliation and Development Trust vanotiwo vari kushungurudzwa zvikuru mudhorobha remasvingo vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende nechisimba.
Kugara kwedu kwatiri kuita mudhorobha remasvingo taugara tichitya nekuti vasori vari kugara vachititeverera kunzvimbo dzatinogara. Kumba kwatinogara vari kusvika vachititsvaga nguva nenguva, kunyange pakati peusiku vari kuuya. Saka taugara tichitya kuti zvino ukasvikirwa uri wega pamba vanozodini, hauzotori ukanyangariswa here zvakaitawa naDzamara. Vanoti imi muri kuronga zvekuratidzira nekuti imi ndimi masangano anoshanda nevanhu, saka tiudzei kuti muri kuda kuratidzira rini. Toti isusu hatitombozivi, tongozvionawo masocial media semaonero amongozviitawo asi wanoramba vachingotiteerera vachiti information iyo muinayo.
Mukuru wemabasa musangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaBlessing Gurajena vanoti vakaita tsvakurudzo yakabudisa pachena kuti mauto ave kumberi munyaya dzekutyora kodzero dzevanhu vachishandiswa mune zvematongerwo enyika. Kanzurawo MDC muward 34 kwaGutu vanoti vari kugarawo mukutya sezvo vari kuvingwa zuva nezuva vachitsvakwa. Vanoti vakandomhangara nyaya iyi kumapurisa paGutu Central asi havana kufurirwa dhoketi vachiti vanofunga kuti mapurisa anotyawo vasori nevemauto.
Like right now panotwa nemukomana anonzi Inoki Magaya nhasi uno kuma round 11 midday vamuvinga vaida kumupinza motokari akatozotiza ipapo akauya kwandiri pandataura naye iye atozosvika pakutya kutoenda kukamba kutino reporter because anga achiti ndokwavava vatauye ikoko.
Mutauri wemapurisa Masvingo Inspector Charity Mazula varamba kutaura nezvenyaya iyi achiti inoda vakuru vavo kuHarare. Mutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati vati havasati vatambira mashoko akadaro kuhofisi yavo vachiti havatombozivi nezvazvo. Apowo mutauriri wemauto munyika Keno Overson Mugwizi vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti vanga vasiri muhofisi nhasi. Asi munyori mubazi rezvekufambisa kwemashoko munyika Vaniki Mangwana vanoti hurumende iri kuteverera vemasangano vari kuda kukonzera mhirizhonga munyika kwete vasina mhosva.
Hurumende haina dambudziko revanhu vane mapoka akazvimirira anonzi macivil society organizations, asi kuna mashomana vacho vanenge vanzi vanoonekwa nehurumende kana kuti navavo vanochengetedza runyararo kuti vane urongwa hwokukonzera mvonga mvonga, urongwa hwokukonzera mvonga mupopoto, urongwa hwokuvhiringidza magariro akanaka avanhu, urongwa hwokukonzera mhirizhonga. Nekudaro hazvireve kuti kana munhu ava nhengo yecivil society organization haachatongwi nemutongo wenyika.
Asi masangano anozvimirira anopomera hurumende mhosva yekuvhara mikana yekushandira kune masangano akazvimirira pamwe nemapoto anopikisa. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti rapwa mari inosvika mamiriyoni manomwe yemadhora ekuAmerica kuti ritenge gorosi range riri kuMozambique rakabatwa kuti Zimbabwe itange yabhadhara mari iri kudiwa. Izvi zviri kuuya panguva iyo vamwe vari kuti chingwa icho chave kushayikwa muzvitoro zvakawanda chakwidzwa mutengo kusvika pamadhora matanhatu emaRTGS, ukuwo zvichinzi kambani yeLobels kuBulawayo yavharawo zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikai Chaunza.
Ichokwadi tinofara zvikuru kuzivisa nyika yese kuti tapuwa mari ngezvebhingo Zimbabwe yekunze inosvika $7 million kuti tibhadhare gorosi riri kubheira. Kubheira kune gorosi redu rinosvika iro 60,000 metric tons, zvinoreva kuti gorosi iroro rikabhadharwa futi 60,000 metric tons dzikabhadharwa futi tichaona kuti kuwanikwa kweflower kuchati nakei kana kuti flower kushomeka kwayo kuchapera. Asi pamari yatapuwa iyo iri kukwanisa kubhadhara 19,000 metric tons dzichazenge dzichitora nyika kuti igadzire flower kwemasondo maviri nechidimbu.
Asi zviri kufamba sei panyaya yemari iyi, nekuti katakambonzwa Reserve Bank yacho ichiti iyo haichakupei mari makufanira kuenda unotsvaga mari iyi kumabhanga?
Reserve Bank haina kutaura kuti haichatipi mari. Vakanga vataura kuti havasi kukwanisa kutipa ne 1:1 yavakanga vachitipa nayo pamwe chete nemakambani anounza mafuta emotokari. Saka munoziva kuti mwedzi wapera hurumende yakabvisa iyo masubsidies pamwe chete zvekare nekubvisa vachiti mata akushandisa iya inonzi interbank rate. Saka ndokuwana kwatiri kuitawo mari kubva kubhanga kuri nyika semaonero ari kuitawo awo vemafuta pano napo.
Mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vaGarikai Chaunza vari parunhare kuBulawayo. Apo pasi rose richange richipemberera zuva revapoteri mangwana, zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muupoteri muSouth Africa zvinoti hapana chekupemberera sezvo muSouth Africa muine nhamo dzamowo. Mutoro wedu wenhau More Blessing Munjoma anoti panyaya inotevera.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinoti South Africa haisi kuremekedza zvibvumirano zvayakanyorerana nemasangano akaita seUnited Nations pakuremekedza kodzero dzevapoteri. Munyori mukuru musangano reZimbabwe Migrant Support Network vaShelton Chiyangwa vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo zuva revapoteri rakakosha, vari muupoteri muSouth Africa vari kubatwa neseri kwerwoko.
Kanga tichitarisa munyika muno meSouth Africa kuti titi vanhu vakauya kuzopotera vari kubatwa zvakanaka, hatigone kudaro chero zvetinge tichipembera kuchengetedzwa kwekodzero dzavo.
Mutevedzeri wasachigaro musangano reZimbabwe Exemption Permits muzvare Gladys Mangwende vanoti sangano ravo rinofarira urongwa hwedonzo revapoteri asi vanoshungurudzwa nekusatevedzwa kwekodzero dzavo.
Organization yedu inofarira urongwa nedonzo revapoteri asi tine dambudziko nekusatevedzwa kwekodzero dzavo. Semuyanzaniso, muSouth Africa pane vari paupoteri vari kunetseka pakudzidza nekuti vari kunzi panodiwa mastart permit. Vanomaona sei mastart permit acho ivo vabereki vavo vari paupoteri?
Sachigaro wesangano reHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavinga vanoti zuva revapoteri rinokosha munyika yeSouth Africa sezvo mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri.
Zuva rekucherechedza vapoteri pasi rese reWorld Refugees Day rinokosha chaizvo kunyanya munyika yeSouth Africa mune vapoteri vakawanda zvikuru sei vanenge vachitiza kushungurudzwa, kutambudzwa nekutiza rofu kunyika dzavo. Zvinokosha kuti vapoteri vazive kuti pavanenge vari munyika yeupoteri vane kodzero.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGeorge Manyika vatsigirawo mashoko ava Mavinga vachitiwo zuva remangwana rinokosha zvikuru.
Ndatenda zvikuru nezuva reWorld Refugee Day. Ndanchikumbirisawo hurumende yemuno Home Affairs dai yakwanisa kurerutsa mutemo, vanhu vakwanisa kutorawo mapemits, vakwanisa kutorawo maasilam. Ende uyezve kune vava vari kuda kurinyiwa zvatoomawo futi kuti vari kutadza kurinyiwa, vari kutadza kupiwa nyangwe mapemits nyangwe maasilam. Saka dai varerutsa mutemo yavo iyoyo.
VaGabriel Shumba sachigaro wesangano reZimbabwe Exiles Forum vakurudzira masangano akaita seUnited Nations, African Union neSADC kuti avheneke zvakadzama kubatwa kunoitwa vapoteri nenyika yeSouth Africa kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe.
Izuva ratinoremekedza voice seZimbabwe Exiles Forum. Chikuru chatinoda kukumbira kuSouthern African Development Community, African Union neUnited Nations pachayo ndocho kuvheneka mabatiro anoita Republic of South Africa, zvizvagwa zvenyika dzakaita sokunana Zimbabwe, Lesotho, Swaziland, Nigeria nevamwe.
Mukuru anoona nezvevapoteri mubazi rinoona nezvemukati menyika muSouth Africa vaMandla Madumise vanoti bazi ravo rakakumbira rubatsiro kusangano reUnited Nations Human Rights Council kuti ribatsire kugadzirisa matambudziko avari kutarisana navo mubazi ravo. VaMadumise vati mukupera kwemwedzi unotevera bazi ravo richange rave kuziva kuti chii chinosungirwa kuitwa mukugadzirisa matambudziko aya. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu zvakapotera muSouth Africa zvichipomera hurumende mhosva yekuzvishungurudza, asi hurumende inoti vamwe vangange vachienda havo kunotsvaga mafuromanyoro. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Veruzhinji vanonzi vanofanira kupuwa mukana wekusarudza vavatungamiri vavanoda kuti munyika munzi mune utongo hwegutsa ruzhinji uye zvikamu makumi matanhatu nezvitanhatu kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwegutsa ruzhinji. Iyi inyaya yatiri kukupai yatichapakurirwa naJonga Kandembiri, asi iko zvino regai titarise vechidiki vekuZimbabwe vakabatana nevamwe vemuAfrica pasi pechirongwa chinonzi Mandela Washington Fellowship vasvika muno muAmerica nhasi. Kuti tinzwe nezvechirongwa ichi regai tiende kuna Rutendo Mawere.
Mumwe wechidiki varikuuya paurongwa wegore rino ndiva Robson Chere, vanova munyori mukuru wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ. Vachere vanoti vari kufara zvikuru.
Mukana takautambira nemaoko maviri takaugamushira ende tinoimba kuti panguva yatinenge tiri muAmerica, munyika yeAmerica, tichadzidzawo zvakawanda, naivo vachanzwawo zvakawanda zvavachadzidzawo kubva kwatiri.
Vanotiwo vari kutarisirawo kuti kana vadzokera kumusha vachabatsirawo vamwe vechidiki kuti vasimudzire mabasa avanoita. Ko vamwe vakambopindawo muurongo mumakore apfuura vanoti kudii. Mhosva rekuda kwaShemakuswa vane makore 30 vakaenda kuchirongwa cheMandela Washington muna 2015. Mhosva reMakuswa vanoti pavakaenda kuchirongwa ichi vaingova mushandi asi iye zvino vava muzvina bhizimusi vachipfuya nyuchi.
Ndokubva ndatanga bhizimusi rehuchi. Saka zvatitotaa saizvozvo huchi wangu wakatozarawo mashopu. Unoonekwa kumafamasi, kumarestaurants, kwese nekwese. Pamusoro pezvo pekuti ndiri kuita mari nazvo.
Vadzikamai bere vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vanotiwo chirongwa ichi chakavandudza udzamu hwavo panyaya dzeutungamiriri izvo zvakaita kuti vakwidziridzwe pabasa.
Chakandibatsira kuwana maskills, leadership. Vakakwanisa kuti pakurira maskills anodikanwa for leadership. Handinofunga kuti akandibatsira because uno ndava programs coordinator kana kuti deputy director we Human Rights NGO Forum, zvichireva kuti ndava kumanaja maprograms ese eforum. Saka ndiri kushandisa maskills andakawana kupresidential precinct.
Vabere vakasarudzwa kuenda kuchirongwa ichi muna 2017 vakaenda kuuniversity yepresidential precinct. Vanotiwo chirongwa ichi chakavapawo mukana wokuumba hukama nevamwe vechidiki muAfrica vanoitawo mabasa ekurwira kodzero dzevanhu saivo. VaVivid Gwede, avo vanovasa chigarowo vechidiki vese vakaenda kuchirongwa ichi chinonzi Mandela Washington Fellowship Alumni Association, vanoti vakabatsirwawo zvakanyanya nechirongwa ichi.
Zvakandibatsira nekuti zvakandipa nguva mukana wekukwanisa kudzidza nezveutungamiri. Ende oso zvakavakoshera panyaya dzekuti ndezvipi zvavanoona zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende kuti inge tichibudirira senyika.
Muna 2016 vaGwede vainge vari kuUniversity of Duquesne muPennsylvania. Mutauriri wemuzinda weAmerica muZimbabwe Amai Stacy Lomba vanoti vanofara zvikuru kuti vazhinji vakaenda kuchirongwa ichi vave vana muzvina bhizimusi, ukowo vamwe vave vatungamiriri mukurwira kodzero dzeveruzhinji. Imwe nhengo yesangano rinoshanda nevechidiki reYouth and Community Development vaOwen Liwayo vati chirongwa cheMandela Washington Fellowship chakakosha zvikuru sezvo chichivandudza utungamiriri hwevechidiki munyika uyewo muAfrica.
Ivi programu yakakosha zvikuru kune vechidiki vemuno muZimbabwe kana kuti vemuAfrica.
Chirongwa ichi chakatangwa nevaimbova mutungamiriri weAmerica vaBarack Obama chichinzi Young African Leaders Initiative kana kuti YALI muna 2014. America inoti kusvika pari zvino zvizvarwa zveZimbabwe 256 zvaenda kuchirongwa ichi chine donzvo rekudzidzisa vechidiki zvemabhizimusi pamwe nekuvandudza utungamiriri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Veruzhinji vanonzi vanofanirwa kupiwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda kuti munyika munzi mune utongo hwekutsa ruzhinji, uye zvikamu 56 kubva muzana muAfrica zvinofarira utongo hwekutsa ruzhinji. Izvi zvakabuda pagungano rakapindwa nemumwe vatedzeri wemutungamiri weMDC uye vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaTendai Biti pamwe nemumwe wavo vaGreg Mills. Jonga Kandembiri weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro Manheru pakuparurwa kwebhuku ravo rinotarisa nezveutongo hwegutsa ruzhinji muAfrica ravakanyora pamwe nevaive mutungamiri weNigeria vaOlusegun Obasanjo, vaGreg Mills vekusouth Africa navaJeffrey Epstein, iro rinonzi Democracy Works: Rewiring Politics to Africa's Advantage, Vabiti vakati kana izvo zvakasaitika zvinokonzera kusagadzikana kwenyika.
Nyaya dzechekereredzi dzedemokrasi dzakakosha nekuti vanhu vanofanira kuti vatungamirwe nevanhu vavanosarudza. Zvakakosha nekuti kana kuroora chaiko unoorora mudzimai waunenge uchida, unofanira kutungamirwa nemunhu waunoda. Saka sarudzi dzakakosha kuti usarudze munhu waunoda. So kuZimbabwe tabva tanyanyoita zvinonyadzisa nekuti tiri kuwanikwa muri mumakategori yakashata, kategori yechitatu ine nyika dzakafanana naSudan, nyika dzakafanana naDRC, nyika dzine udzvanyiriri hwakasimba. So bhuku ratakanyora iri roedza kuda kutsanangura kuti why democracy yakakosha, inopa madividends aya tiri kushaya kuZimbabwe.
Vabiti vakati hosha hombe iri muZimbabwe pari zvino ndeyekubwirwa kwesarudzo dzakaitwa muna 2018 nehurumende yava Emerson Mnangagwa. Vakati kuti zvinhu zvigadzirisike munyika, nyaya iyi inofanirwa kugarirwa pasi munhaurirano dzinofanirwa kunge Sadik pamwe nemutungamiri weSouth Africa vatsiro Ramaphosa vange varipowo sezvakamboitika muna 2008. Asi vakati izvi hazvisi kudiwa navamunangagwa nebato ravo reZANU-PF sezvo vasati vasvika pachinhano chiya chekutambira kuti matambudziko akatarisana nenyika mahombe kwazvo, zvekuti akasagadziriswa anogona kuvadya ivo vamunangagwa kuburikidza nekusagadzikana kwenyika kana kupirigurwa kwehurumende yavo nemauto.
Ende akasachenjerera crisis yacho ichamudyawo futi. Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe, nekuti kasadaro muchave nevhiri zvongwama, muchava neimplosion, muchave kana imwe kucha inoitika, tofanira kutaurirana. Ende pakutaurirana ipapa vachamisa vanofanira kunge vari patebo, iye Emerson anofanira kunge ari patebo, ndiwo mapato mahombe muZimbabwe.
Asi nhengo yeZANU-PF iri muno muWashington DC vaFrank Guni avakapindawo pamusangano wekuparurwa kwebhuku iri vakati chiri kutadzisa nyika idzi kubudirira hakusi kukundikana kwedzihurumende kwete, asi kuti vemapato anopikisa ndo vari kudzitadzisa kubudirira.
Hatina kubudirira because opposition yaiti kana yavasina kupinda hapana chinofanira kubudirira. That's not how they developed. They put the nation first. Tikatarisa kana kuno kuAmerica kunoona kuti madhemokrasi nemarepublicans mapato akasiyana, asi kana yakuuya nyaya yekuti America ibudirire kana kuti America iende mberi, vanobatana pamwe chete. Iye zvinezvi kuenda umwe munhu anotuka kuti America yakaipa, vese vanobatana vachirwira America vachiita chirwirango. Asi tinoona opposition yedu ndo vanotoenda pamberi kutsorokodza, kunyomba, kutuka, kurwisira nekuda kuwisira pasi Zimbabwe.
Bhuku raiparurwa iri rinotarisa maitirwo esarudzo muAfrica, idzo dzinonzi dzinenge dzisina kuchena, semuenzaniso sarudzo dzakaitwa muDemocratic Republic of Congo muna 2019, muZimbabwe muna 2008 nemuKenya muna 2007. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nengo dzebato guru rinopikisa Malawi reMalawi Congress Party dzakatungamirirwa nemutungamiri webato iri vaLazarus Chakwera dzafura nhasi kuenda kudare repamusoro riri muLilongwe, apo magweta adzo ari kuendera mberi nekurwisa kuti zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika zviraswe. Vakawanda vanonzi vari kushoropodza danho rinonzi rakatorwa nehurumende rekupa basa kune imwe kambani yekuAmerica yeAvenue Strategies Global LLC rekuti imiririre Zimbabwe munaurirano nehurumende yeAmerica kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa vamwe vakuru vehurumende zvibviswe. Zimbabwe inonzi inenge ichibhadhara mari inosvika miriyoni imwe chete pagore kukambani iyi, ichibhadhara zvakare imwe kambani inonzi Ballard Partners. Mukuzeya nezve nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nhengo yevechidiki yeZANU-PF vatafadzwa mugwadi avanoti danho rehurumende rakanaka.
Chekutanga chatingangoda kuti titaure musoro pendau iyi ndeyekuti mashoko aya haana kutsigirwa nezvinotaurwa nehurumende, uye uzvokwadi hwavo mashoko iwaya hausati hwanzverwa kuti zvionekwe kuti ndezvechokwadi here, ndochokutanga. Chechipiri ndechekuti nhau yezvipfumi zvakatengemerwa nyika ino yeZimbabwe zvino zvikanwa kunzi zvakakonzereswa nanani vanhu vakakumbira zvirango zvoupfumi vachimashoko avo ekuti dei nyika yapuwa zvirango zvoupfumi vanozikanwa kuti bato rinopikisa Movement for Democratic Change nevanotamba navo vari mumasangano anozviti akazvimirira asi kunyange zvavo vachizikanwa nzayo avatanda neMDC saka hazvisi zvinhu zvinofadzawo here kuti vamunangagwa vakaparura donzo rekuti aiwa ngatiitei re-engagement program inova yakanaka kuti ngatitsvakei shamwari dzatakapesana nadzo mukufamba kubva tichiita hurumende yedu
asi vamugwadi imi hamuoniwo here kuti kutambisa mari kuti nyika inotsvaga makambani mairi kuita basa rimwe chete
chandikada kubvunza ndechekuti imari iyi yakashandiswa nemapato anopikisana nehurumende vakaita sana MDC vachienda kuamerica kunokumbira zvirango zvoupfumi chazorwadza chii kuti mari iyoyo ishandiswe zvekare kana zvichida kuti inokwanisa kubvisa zvirango zvoupfumi chingarwadza chii
vamwe vari kuti panzvimbo yekuswera Zimbabwe ichitambisa mari yaisina yadii kungovandudza zviri kunzi ivandudze zvakaita sekungoremekedza kodzero dzevanhu
chandingakuda kuti vanhu vazivi ndechekuti pakaita zvirango zvoupfumi yanga iri nhau yekodzero dzevanhu here kana kuti yanga iri nhau yeminga chinhu chinangoda kuti vanhu vemuzimbabwe vakateerera nemiwo muzive ndechekuti nhau yezvirango zvoupfumi pakati peamerica nezimbabwe hazvinei nechekuita nekodzero dzevanhu nekuti kunyange pakauya dispensation yevamunangagwa kuchiya hurumende itsva hapana kana akambotora danho rekuratidza kuti ari willing kana kuti anoda kudyidzana nenyika yezimbabwe nenhau yekuti kune donzo rinonzi rezvimuchehurumende zanupf ngaibude masimba nekuti yakatorera zvizvarwa zvekuamerica nezvemabritish nezvimwe kunyika dzekumadokero minda ichipuwa vana vemuzimbabwe saka nhauhenzi hainei nechekuita nekodzero dzevanhu inawo inechekuita neminda yakatorwa kuvanhu dei kuri kuti vamunangagwa vangomuka mangwana makuseni voti ah takudzorera kuvarungu vose vamwe noumwe ngaadzoke paanga ari ndinokuvimbisai kuti zvirango zvoupfumi izvo zvinopfuma zvakabviswa mangwana because varungu chavanoda kunyange vanaamerica ivavo inhau yeminda yedu hazvisi zvinhu zvokuti inhau yekuti vamunangagwa varikuete kodzero dzevanhu kana kudii vevemacivil society vanozivawo here kuti hurumende ine kodzero dzayowo dziri mubumbiro remutemo
vatafadzwa mugwadi vachitaura naJonga Kandembire iko zvino tochienda kuna Michael Kariati achitipa hurukuro yakaita nevanotamba netball
mumwe murairidzi wavo uyezve ari mudzidzisi wekumasvingo asi ari munhurume varopafadzo mutsauki vanoti mugadziriro yavo mune rufaro runotyisa nekubudirira kwavakaita vachiti ivo vanonokerwa nemakundano aya
ndinofara chaizvo nokuti zvinhu zvataishuvira kubva makore ese akapfuura saka izvozvi izvi tinofara nokuti even tichigadzirira gadziriro yedu takatokwana takatozvipa mufaro nechikare
majames haasi kuenda kuworld cup kunowedzera uwandu hwezvikwata asi kunokwikwidza kutora mukombe manjoro anoti vachaedza nepese pavanogona kuti zita renyika risimukire kudarika pariri pari zvino mumutambo uyu Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neAustralia Northern Ireland neSri Lanka zvikwata zvitatu kubva mugungano iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya Zimbabwe iri kuvhura makundano aya nemutambo neSri Lanka musi wa12 chikunguru kunyange hazvo vari kunokwikwidza nezvikwata zvakaita mbiri kare Ndlovu anoti havasi kutarisa zvenhoroondo asi zviripo iye zvino achiti ivo vanokwanisa kusvika kumasemifinari
sevanhu vari kutanga kudai tinosangana nematimu agara ari hombe kudhara tichatongosvika kumasemi but anything can happen tonosvika mufinal
okowo vamutsauki vanoti vasikana ava vane shungu dzekunoratidza pasi rese zvavakapakata vachitivo gadziriro iri kufamba zvakanaka asi kuti vasikana ava vabudirire vari kuda ruyamuro rwemari rwakasimba kuti vawedzere mwando mugadziriro yavo mutungamiri wezimbabwe netball association muzvare Letsia Chipandu vanoti vasikana ava vakabata basa ravo nemazvo mukubudirira kuenda kuworld cup asi vave kuda ruyamuro rwakasimba kuti vanoita zvinodarika zvavakaita kare asi chiri kushamisa ndechekuti hurumende yakaumba komiti yekutsvagira mari chikwata chenhabvu chemaureas ichikanganwa majames ayo ari kuenda kumakwikwi akaenzana huremu kana kutodarika huremu hweafrica cup of nations
Tinotenda Michael Kariati. Musakangane kuti kulive talk tichatarisa nezve Zimbabwe kubhadhara kwairi kuita makambani emuAmerica mari yekuti zvirango zvibviswe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 19 Nhlangula 2019 nguPraxidis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abenhlangothi ezijeneyo zempilo abagoqela abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo bebethe gwaqa emhlanganweni wokuhlaziya izigaba zomthetho womtshado ezilakho ukuvumela ukuthi abantu bahlalisane kungela mtshado. Iningi lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kweleBrithani zithi ukubaleka kweleZimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela kweleNgilandi kwaziphakamisa kakhulu. Kuthi ke umsekeli yomkhokheli weMDC uMnumzana Tendai Biti uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunelwa intambo zombuso ngamasotsha njengomnumzana Robert Mugabe nxa engaphuthumanga walungisisa udaba lokutshabalala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Abenhlangothi ezijineyo zempilo abagoqela abamabandla ezombusazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ezijineyo bathole ithuba lokuxoxisana nalo meli wenkulumane edalela eParliamente engowebandla leMDC ekhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa umnumzana ucacaphulu ngomthetho ngezinye zezigaba ezemthetho womtshado ozavumela ukuthi abantu bahlalisane kungela mitshado njalo babelane impahla xa lapho sebesehlukana. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Ingxoxiswano le eqoqwe ngabenhlanganiso yamabandla ezokholo e-Evangelical Fellowship of Zimbabwe, EEFZ, kanye le-Citizen Africa Foundation, ibihlose ukwabelana ulwazi ukuze uzulu azwisise okumunyethwe ngumthetho lo. Ngomthetho omutsha lo, umasihlalisane usezavunyelwa, lochadileyo uyavunyelwa ukuba abe lomasihlalisane ngokusemthethweni, njalo inengi libona lokho kuzadiliza imitshado eminengi. Inengi likhanye lingavumelani lakho lokhu bethi sekuzadala ukuchitheka kwemizi eminingi kuthi ke abatsha bathi abasaboni isizathu sokuba batshade bona belakho ukuthi bazenzele umasihlalisane ngokusemthethweni. Umnumzana kucaca phulu omele inkulumane edalele eParliamente ekubandla leMDC uthi kukhona okuhle ngomthetho lo.
Ukuthi zikhona izinto ezinhle ku-Marriage Act. Ayisavumeli ukuthi abantwana abancane abaleminyaka engaphansi kwe-18 kuthiwe bajadile. Libendisi sekulicala. Izinduna sezivunyelwa kahle ukuthi labo lazo zichadise. Sekuthiwe sekuzavunyelwa ukubana kuthiwa yi-civil partners, okusho ukuthi ngumasihlalisana. Ingozi ebonwe ngabafundisi lapho ukuthi sekuzakuhlupha kuhlukuluze labo abajadileyo. Uzathi uchade lo muntu uhlezi layo uthole ukuthi usengene kokunye kunoko kuthiwa ngumasihlalisana, i-civil partnership. Isimanga nge-civil partnership kuthiwa ungangena kuma-civil partnership kumbe angu-10 kumbe angu-20 akulandaba kulanamba. So ngezinye indlela sesivumela abantu abangekho emtshadweni ovumela omama abanengi ukuthi bangene emtshadweni ovumela omama abanengi.
Umfundisi uReverend Milson Ndlovu owenkonzo yeBrethren in Christ Church uthi ubona lokhu sokuphambana leBhayibheli.
Ngibona okuyinto lokhu kungaqondanga, kungaqondanga ngendlela yokuthi iyalimaza ama-marriages akhona kathesi, futhi okuyinto lokhu akusiyo marriage vele, ehe, yikho kuthiwa yi-partnership. Kuthi nganje kuba le-section yakho somewhere else okuyakhulunywa khona ngama-partnership, lama-principles of partnership that has nothing to do with marriage. Angithi so marriage kumele ihlonitshwe, ihlonitshwe ngabantu bonke abangena kuyo, labangaphandle bayihloniphe i-institution ye-marriage, ingavumeli la ama-partnerships akhona.
Umnumzana Kilton Moyo, ongumqondisi we-Citizen Africa Foundation, uthi kakuqale kukhulunyiswane loZulu kabanzi ngalumthetho.
Ngebhili leyi entsha e-proposal ayimbi yona ngokwayo, it's good, inhle. Uhlupho nje ngu-close 40 nguye sikhala ngaye, asikwazi ukuthi uvele ngaphi udingani, ngoba ngolwane u-close ofuna ukulegaliza ukutshaya amabhodo at the expense of ama-marriages. So nxa siwukhangele thina sibona ingane kuzasidalela uhlupho oluningi ukudiliza imizi lokudiliza imitshado yabantu. Esikhala ngakho sidinga ukuthi nje icubungulwe kuhle, yazisuswe kuhle, kumbe vele kukhitshwe yonke isection engabi khona.
Umthetho lo omutsha uvumela ukuthi abahlaliseneyo babelane impahla nxa omunye esefuna ukuphuma ekuhlalisaneni kwabo. Ngalokho osakhulayo uNokuthula Nyathi uthi yena akasaboni indingeko yokuchada nxa elakho ukuthi athole inzuzo zomuntu ochadileyo yena ekumasihlalisane.
This new marriage act bill njengomuntu omutsha ngisala ngizuza ukuthi at the end of the day what's the point of getting married nxa ngiyakwanisa ukuthi ngithole ama-benefits okungachada okuchada but ngingachadanga. And I protect anyone because it is a promoter ukuthi abantu bebe ngama-gold diggers. One promote ukuthi khona abafazi lamadoda abachadileyo bebe labangane outside of marriage, so kugcina sokuaffecta immorality yethu as a nation and what we stand for as Zimbabweans.
Umnumzana Christopher Munetsi ongumcebisi kunhlalakahle yemuli uthi yena okumxaka ngamandla yokuthi uma sihlalisane ubanjwa ngcono kulo chadileyo.
Ngithengisa into le kimi iyangixaka kakhulu ngoba ifakwe ngaphansi kwemthetho wokuthatha marriage act, but I school marriage khona ngokwakho ngokobungani ngobungani, but okusokungixaka ukuthi kutreatwa even better than imarriage angithi, so which is going to cause ukungahlaliseki phakathi kwama-marriage esesilawo, ngoba kuzobulala ama-marriages esilawo.
Abakunhlangothi ezijiyeneyo zempilo bathole ithuba lokuxoxisana kanye lengcazelo kuphulu olilunga ledale lephalamende njalo eligqwetha empilweni ngokuguqulwa komthetho wemichado, lapho osokufakwe isahluko sokuthi uma sihlalisane abe semthethweni. Abangene umhlangano wanamhlanje bavumelane ukuthi lokhu okukamasihlalisane kukhitshwe kuvele kungabi khona kulumthetho. Kuthi abacebisa imuli bakhala ngokuthi umasihlalisane uphathwa ngcono kulo chadileyo. Iningi likhanye lingathakazeleli lindaba kamasihlalisane bethi sekuyikuchitheka kwemizi njalo sesilahlekelwa yibuntu bethu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Iningi lezi zalwane zeZimbabwe esezihlala kweleBrithani zithi ukubaleka kweleZimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela eNgilandi kwaziphakamisa kakhulu ngoba sezisenelisa ukufunda lokuthola imisebenzi yokuzinakekela njalo bayavumelwa ukusebenza, kukanti ke abaningi sebeyakhile sebeze belemuli khonale. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba.
Ukucela ukuba isiphepheli bekuyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kweleBrithani. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye lokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lillian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ukungenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli. Ngahlala isikhathi eside. Izinto zingalungele. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga. Kona manje ngizihlalele ngilabantu abamathathu. Ngizendele. Ngibonge njalo ukuncediswa ngama refugee councils. Impilo yami isitshintshile njalo sengilabo sengathola izihlobo ezingabo makhelwane abavela emazweni atshiyeneyo kunye labakhona lapha belungu.
Umnunzana Themba Jo Omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumeni weBrithani umtshayela ihlombe.
Kumele simbonge kakhulu uhulumeni kaTony Blair ngokusamukela thina maZimbabwe ukuthi sihlale kulele. Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukeleka kuhle, ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo, angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa. Sengile muli yami khona bangathatha unkosikazi ngwase-Uganda, sesilabantwana bangu-4 sesihlalele khonapha.
Unkosazana Beauty Ncube usehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBrithani kumphuculeke kakhulu.
Ngafika kwele Brithani ngo-2004 ngacela ukuphephela. Baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-appeal yami. Ngawathola-ke amaphepha ngo-2007. Ngasengena esikolo njengomuntu owayengafundanga, ngagcina sengifundela ukuba ngunesi. Kunjenje ngingunesi, sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana ababili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Loba nje kungayisibo bonke abacela bophepheli abahlukunyezwayo, iningi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yiziphepheli. Kodwa-ke kulabanye abathi bangawulandisela ababhekana lakho okwabenza babaleka elizweni, lawe uhle ubone ukuthi lolu asilodaba lokuzicandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwa ibunzima bokuhlunyezwa waze wadlwengulwa.
NguNomsa Dube ekhaya ngibuya eGogwe ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngama-youth ezanu. Ngabalekela kwele South Africa komakhelwane, ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngaya kwele UK. Bangifike e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right, ngangeke ngize ngisebenze, ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami yakuphi, bengizoba nje yinto or bebezothika kwendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli. So babona ngathi nampa sebesiza, sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele Ngilandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Sengisebenze leziphepheli ama-refugees labantu abadinga ukuphephela kwele Brithani kweminyaka edlula amashumi amabili ngebandla le-Right to Remain lale-Raw Zimbabwe. Kuleli viki sinanza i-Refugee Week. Ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana. Sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo, ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo abacela ukuphephela kwele Brithani baphiwa le ncwadi zokuhlala kwabasiza kakhulu empilweni. Sabangena ezikolweni, abanye basebenza, njalo abanye bagcine izihlobo nabangane ekhaya eZimbabwe. Kodwa kasibo bonke abenelisa ukuthola lezo ncwadi. Sikhona isilinganiso sabantu esithe xaxa abangenelisanga ukuzithola lezo ngwalo, abantu bangafunyona baphindiselwe ekhaya, abanye babo behamba bekhala kabuhlungu ukuthi sebebiselwa emlonyeni wesilwane abasibalekelayo. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kHz.
Umsekeli womkhokheli we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa, umnumzana Tendai Biti, uthi umongameli Emmerson Mnangagwa ulakho ukuhluthunyelwa intambo zombuso ngabebutho njengalokho kwenzakala kumnumzana Robert Mugabe nxa engaphuthumanga walungisisa udaba lokutshabalala komnotho. Untungamile Nkomo we Studio 7 usethulela lolu daba.
Umnumzana Biti ukhulume amazwi la eseWashington DC khonapha eMelika izolo kumbuthano kwethula ugwalo alulobela abanye abathathu abagoqela owake waba ngumongameli wakwele Nigeria umnumzana Olusegun Obasanjo olulesihloko esithi Democracy Works Turning Politics to Africa's Advantage. Ugwalo lolu luhlaziya ukuqakatheka kombuso okhululekileyo kuntuthuko yezwekazi le-Afrika njalo uBiti lo Obasanjo balubhale bebambisane lomlobi wakwele South Africa umnumzana Craig Mills lomnumzana Jeffrey Herbst ongumlobi waseMelika. UBiti uthi ukufuthelana okukhona eZimbabwe phezu kokonakala komnotho kungabangela ukuthi uMnangagwa agenqulwe libutho kungabi indaba zalutho ngoba ekhanya esehluleka ukulungisisa indubo ezihlupha uZulu kumbe ezichaya indiva nje.
Saka kuti create a soft landing for Zimbabwe nokuti kasadaro muchave ne vhiri zvongwama muchava ne implosion muchave kana imwe kucha inoitika.
Nxa udaba lweZimbabwe lungaphangiselwanga kuza kuba lengxabangxoza. Uhulumende angahluthunelwa intambo zombuso njalo. Kumele sikhulumisane. Umkhokeli wethu ku-MDC, umnumzana Nelson Chamisa, kumele abe khona la kulezi nkulumo.
Vachamisa vanofanira kuva vari patable. MDC inofanira kuva vari patable. Iye Masondo anofanira kuva vari patable. Kundiwo mapato mahombe muZimbabwe.
Lanxa ugatsha lweZimbabwe National Statistics Agency lusithi isilinganiso sokukhwela kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo i-inflation. Sesikhuphuke safika ku 97.85%. Umnumzana Biti uthi i-inflation kudala yafika ku 500%. Uchaze eleZimbabwe njengelinye lamazwe ezwekazi le-Afrika abuswa ngontando kayiphikiswa ndawonye labo DRC. Lamanye amazwe alokhu ebuswa ngamabandla alwa impi yenkululeko. Wengeze wathi ikusasa lezwekazi le-Afrika libuvilibana kundaba zombuso wentando kaZulu ngoba umbuso oncindezelo ukhanya udlondlobala hathi emazweni ase-Afrika kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele.
So how do we make democracies think?
UBiti uthe ukuze umbuso okhululekileyo ugxile eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba kulesidingo sokuthi ohulumende bahloniphe amalungelo oluntu kanye lemithetho yabo egoqela isisekelo sombuso kumbe iconstitution. Ebuzwa ngomunye obesemhlanganweni lo ukuthi abasakhulayo bona balomlandu bani ekuqiniseni umbuso wentando kaZulu umnumzana Biti uthe inkulu indima abamele bayidlale. Wengeze wathi ukuze abasakhulayo laba babambe iqhaza elikhulu kundaba zentuthuko yamazwe abo kumele ohulumende babo bagxilise inhlelo zenotho ezizabaphathisa baphakame bame ngezinyawo. Ekhuluma emhlanganweni ofanayo umnumzana Mills uthe ucwaningo abalwenza ngesikhathi beloba lolugwalo lwaveza ukuthi abantu bamazwe ase-Afrika abafika kusilinganiso sokungamachumi posi ayisikhombisa ekhulwini i-66% bafuna umbuso okhululekileyo i-democracy. Wengeze wathi esikhathini esinengi lapho okuba lokudlelezela kukhetho ubuqili obunengi benziwa ukhetho lungakenziwa kuthi mzukwana welanga kube yikuvala nje abantu amehlo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington yimi uNtungamile Nkomo.
Kunjalo nje uNtungamile uphinde waxoxa lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule ukuze atsho umbono wakhe ngamazwi kaBiti ukuthi kungaba lokunye ukugenqulwa kombuso ngabebutho njengalokho kwenzakala kowayengumongameli Robert Mugabe.
bese umanela nje ukuthi ngaye khuluma khona konke umbono wakhe nje akwalela ukuthi umuntu la yomunye lomunye umuntu ngabe uyaphupha nje ezenzela abantu bayayazi into eqondileyo ngobunengi babo abantu bezimbabwe bayakwazi abathatheki nje abathatheki ngezinto ezilula nje umlilo wamaphepho njengawona lo singakhangela singameli ukuthi umumo lo ukuthi umnankagwa udale umumo umahluko omkhulu kuleli lizwe khona ukuthi isibili avule amasango ukuthi kusebenzeke elizweni kube nokukhulumisana okukhona yazi abantu ukuthi bakumele befunde ukukhuluma iqiniso lokuthi bathakazelele uhlelo lwengcono olukhona lukhona phakathi umbango vele emcingameli azozukuphele lathi labanye abantu abaphetheya ngale ngendaba yomhlaba le elende naleyo ukuthi abantu balokube beloku bebuhlungu ngokuthi bebefaka izipalela lapha lalapha kanti umnankabo akwenzileyo okubi ukudeserve ukuthi bebeloku beklinga onto ama-sanctions kuyini akade indaba bengathi kade somgqabo sehambile asike simsupporteni umnankabo asiboni ubike lalo okhuluma ngokuthi ngesikhathi se-inclusive government amakhiwa lana ayesinika imali lapha ngenxa yokuthi babekhangele ukuthi babona kalithi i-MDC yenze kuhle isingene kurhulumente womanyano basisapotela khona oko kuphela akulaa nto eyenzakalayo emangalisa ungambala ukuthi yiphi into eyenzekwayo ngese-inclusive government aphandle ukuthi kule mali yayibuya ivela ngaphandle
i-inflation uhulumende athi iku-97.85% isikhuluma nje ubiti uthi amafigures aqotho ngakuthi inflation siyadlula ku-500%. Singamphikisa yini nxa sikhangela ngiphe umzekeliso wesinkwa ukuthi sikhwele kumaviki amabili asanda kwedlula saya ku-350 namhla sesikhwelile njalo sesithengiswa nge-$6.
IZimbabwe kayinamali yayo. Inflation le sikhuluma ngayo siyimeasure ngani iZimbabwe ngala currency yayo. Ikarenzi yayo la iZimbabwe le paper kumbe ngathi i-bond paper yesilala silamali eZimbabwe thi imali ikhuluma nge-US dollar le rand landana ilokwana sho imali lokwa imali into nje esiphambanisa inhlelo kuphela engasiyo imali esingeke sikhulume ngayo
umnumzana believe gawule lilonga lezano PF lapho ke limuzwe ixoxa icingwane lonto ngamile inkomo we studio 7 ekoBulawayo. Live Talk lamhlanje uhlelo lapho isiphatha khona indaba zabeZimbabwe asebehlala emazweni olwe diaspora forum siphatha udaba lukahulumende oseqhatshe inkampani yemelika yokumncedisa ukukhankasela kwesulwa kwezijeziso zenotho. Wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqula labacubungula ukudutshulwa kwendizamtshina yakwele Malaysia eyayithwele abantu phose abangamakhulu amathathu kwele Ukraine ngo-2014 libikwa selifumene ukuthi kulezizalwane zeRussia ezintathu lese-Ukraine esisodwa ezaphatheka kule ingozi. Abane laba babikwa beyibo abasebenza labadubula indizamtshina yeflight MH17 ngesikhali semisile. Kuthi ke abasebenzisa ubulembu be-internet bamukele ngenjabulo ukulungisiswa kobulembu kwele Ethiopia ngemva kokuvalwa okwensuku ezithile sokube lokuphanjaniswa kwabo ngemitshineni yokwamukela amagagasi. Okweviki yonke izigidi ezedlula ezilishumi lanhlanu, 15 million zabasebenzisa lobo bulembu bezingenelisi ukusebenzisa okweviki yonke. Abenhlanganiso ezichiniyo zempilo abagoqela abazali abakuhulumende labenhlanganiso ezichiyeneyo bahlangane lamhlanje ngenjongo yokwabelana amacebo ukuthi balwise udubo lomonakalo odalwa imicimbi yabasakhulayo abayibiza ngokuthi ngamavuzu parties esidumile edolobheni lakoBulawayo. Obathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umhlangano lo uqoqwe inhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association imanyane labe Betterment Foundation, iBulawayo City Council kanye logatsha lukahulumende olwe Youth Arts and Creation. Abantu babuthane eLarge City Hall bebonisana kanye lokunikana amacebo ukuthi bangenza njani ukuthi bavikele intsha ukuthi ingachaphazi impilo ngokunatha utshwala, izidakamizwa kanye lokuya emacansini bebaningi emcimbini abayibiza ngokuthi ngamavuzu parties.
Amavuzo imicimbi eyenziwa ngabasakhulayo nxa izikolo zivalwa lalapho sezizavulwa. Unkosikazi Sinqobile Ndlovu Tematema owenhlanganiso ye Junior Chamber International kobulawayo uthi kuningi osekukhulunywe ngodaba lwemicimbi le.
So kulezinto eziningi ezikhulunywe about indaba le yamavuzo. So okwenzakale namuhla kuyasincedisa ukuthi sibe le comparative baseline. Xa sesenzile research sesizabuyela back to izinto eziphume ku forum lay bese sibona ukuthi kuyafanana yini lezi zinto esizithole ku research kumbe umehluko ungapi. Khathesi ku forum abantu bakhulumile ama proposed interventions, but through research yethu sizaphuma maybe lamanye ama interventions, so sisahlanganisa konke and hopefully sibe lombono towards a sustainable solution.
Unkosikazi Patricia Chabalala umsekeli kamgcini sihlalo weBupra uthi ukhangelele ukuthi baguqule impilo yabantwana njengabazali kungumlando wabo.
Esikhangelele ukuthi siguqule impilo yabantwana bethu ngoba ivele iphakathi kobunzima. Kodwa iphakathi kobunzima abantwana ayisibo abalomlando kakhulu. Abahlomlando kakhulu yithi abantu abadala. Yithi esithengisela abantwana ama-drugs ona la akhulunywayo. Yithi esinabe izindlu ezihaywayo zisesenzisa ukuba kube ngamavuzu party. Ubona yona limithi ebengikhuluma ngayo engutsheni. Iphuma nabantu abadala engutsheni. Bazoyithengisa beyithengiselana abantwana. Lama-drugs ona la athengiswa ngabantu abadala. Sithanda imali kakhulu. Uhlupho lwethu esulalo yikuthi sithanda imali, asikandlela, asibekezeleli indlela yokwenza imali ngendlela eziqondileyo. Yithi abadala esingenzi kuhle. Wonke umuntu omdala ngendaba yama-drugs lamavuzo parties is to blame ngoba asizange sima eqinisweni ebantwaneni bethu. Ngithanda indaba ngoba iso one.
Unkosikazi Chabalala uqhubeke wathi amapholisa lawo akancedi lutho ngoba efumbathiswa lapho kuthe kwadingakala ukuthi abophe abaqoqa imicimbi.
Okunye futhi okwenzakalayo kakhulu ngamapolisa, umthetho kawukho, amapolisa agangi la corrupt, ayathengwa ngezimali, babotshwa abantwana. Umama yena lo umahadebe adize uyazidizela nje adize ukhangele so uyangeke uhawule wena usithi uyabanjwa. Baphiwa ukudla badla, amapolisa awenzi kahle ngoba yibo esibathembile ukuthi bo abangacontrola abangavala konke lokhu ngoba yibo phela ababamba umthetho. Nginje ngaze ngimama lo ngimbone ngimbambe ngimtshaye ngimthini yime ngicela ngapi ngisejene njoba ngisitsho kathesa ukuthi saphikile osuthi ye 10,000 yisenda brothers laphana ukuthi isenda lo what ngoba sakhuluma ukuthi umama lo uthengisa ama-drugs and uyathengisa ulokho ekhona ehlala khonapho ewathengisa kathuthanga. Izakhamizi zazimtshelile zatshela lo mthetho ukuthi umahadebe kasuka edinga indawo kwenye indawo. Sithe sicela amapolisa athi asozasuka.
Umbalisi obekulumhlangano umnumzana Mlungisi Ncube uthi sekunzima ukuthi labo benze umsebenzi wabo ngomthetho osukhona.
Challenge esikhona these days ukuthi singathi thina umthetho kawusavuma ukuthi senze kuhle umsebenzi wethu ngoba uchayo usavunyelwe. Ungazama ukukhuluma lo mntwana umkhuza the next thing uyakureporta emapholiseni ukuthi sengichayiwe sengithethisiwe. And enye challenge ekhona ukuthi abazali angazi ngithi umbe abasengabazali bakudala ukuthi sebenakekele abantu abakuthi umntwana engaze be le problem efuna ukuthi sikhulumisane kwese sikhathi ababiza ukuthi babuye lizokhuluma bathi ababuye kuyathiwa adilani lakho khona ngapho. So at the end kasakwanisa ukuthi sikhulume sibonisane ukuthi abantwana singabenza njani. So yikho sesihlangana nama problems anje abantwana sebesilahlekile njengamateacher singazi umbe abadala lokho.
Izakhamuzi zakobulawayo ziveze ukukhathazeka kakhulu ngalokho okwenziwa yintsha ukuthi bazidlalisela ikusasa yabo eqakathekileyo ngokusebenzisa izidakamizwa kanye lokuya emacansini bebancinyane ukuthi basengozini yokubanjwa imikhuhlane eminingi. Bakhalaze kakhulu ngokuthi umthetho kumele udlale indima yawo ngokuqondileyo ukuze basindise impilo yentsha. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Sesifike ke emaphetheleni ohlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa ke singekehlukani wothi sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo namhlanje. abenhlanganiso ezehlukeneyo labenhlangothi ezijeneyo zempilo abagoqela abazali labakahulumende labenhlanganiso ezijeneyo bebethe gwaqa lamhlanje ngenjongo yokwabelana amacebo okuthi balwise njani udubo lokumonakalo odalwa yimicimbi yamavuzu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Oliver Lesayo, Praxitus Jeremiah. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.